Tosangana zvakare mangwana nanhasi kuri musi wechipiri nyamavhuvhu 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vasvika pamakumi masere kana kuti 8 zvichitevera kushaya kwevamwe 10. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto eyakomodo Jasper Chimedza kuve munyore mukuru mubazi rezveutano. Meya wechitungwisa valavumo Maiko vanoti vakashungurudzwa nemasoja pamwe nemapurisa, asi mutauriri wemapurisa vanoti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Tichakupai mashoko amatumira imi vateereri vestudio 7 muchitiudza zvamunofunga pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vasvika pamakumi masere kana kuti 8 zvichitevera kushaya kwevamwe 10. Vanhu vapona kubva kuCOVID-19 vanonzi vakanga vasvika pachiuru nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 1,057. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro ndevaya vanonzi vagara vari munyika vasina nhoroondo yekumbobuda munyika. Vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri kana kuti 1,200 vanonzi vabatwawo nechirwere ichi muHarare chete, izvo zvaita kuti rive dunhu rave dzinde rechirwere ichi munyika yose. Kukwira kweuwandu uku kuri kuuya panguva iyo sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO rakazivisa mukupera kwesvondo kuti nyika dzose dzinofanirwa kusimba mukutsvaga nhomba yekudzivirira chirwere ichi sezvo chichange chiripo kwenguva ndefu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda vakazvimirira Dr. Frank Guni.
Semaonero edu, komiti yeWorld Health Organization pamwe chete nemukuru Director General World Health Organization vanenge vari kuona semafungiro edu kuti chirwere ichi cheCOVID-19 chichagara muvanhu kwenguva ndefu iri kuuya. Tichagara tiinacho sezvinongoitawo chirwere chedzihwa kana kuti influenza. Pachirungu tingati maitikiro achiri kuita chirwere ichi anoratidza kuti chichava chirwere chinonzi muchirungu endemic, kureva kuti chicharamba chichiita kunyange pakawana zvikwanisiro zvekuti pave nenhomba kana matherapeutics zvokubatsira vanenge vachirwara. Tinoona sekuti munguva ichatevera yakati rebei chirwere ichi charamba chichidzoka sezvinongoita chirwere chefluenza, chiya chinoti gore negore chinodzoka kunyange zvazvo paine mavhaksini anogadzirwa gore negore, asi chinoramba chichidzoka chichibata vanhu vakawanda chichiuraya vanhu vakawanda. Saka tinoti tinodavira kurudziro yekomiti kana kuti yechipande chavana mazvikokota weWorld Health Organization avo vakurudzira kuti zvakakosha kuti boka reWorld Health Organization rikurudzire nyika nokutanga kudzigadzirira kuvaka hwaro hwekuti pasi rese riitange kutarisa nzira dzokuti tichagara sei munguva inotevera tiine chirwere cheCOVID-19.
Zvakakosha sei kuti nyika dzese dzepasi rose dzinge dzichibatana mukutsvaga nhomba kana kutsvaga nzira dzekudzivirira chirwere ichi?
Chinhu chakakosha kuti pasi rese rishande pamwe chete tichitarisa zvinhu zvakakosha kuti chirwere ichi chidzikisirwe mukupararira kwachiri kuita pamwe chete nekuuraya vanhu vakawanda. Ndingati chokutanga chatingade kuti vanhu vatambire chakaburitswa nechipande chana mazvikokota ichi zvikatambirwawo nemukuru weWorld Health Organization ndezvekuti tikatarisa 6 months kana kuti papera mwedzi mitanhatu chirwere ichi chatanga kuuraya vanhu. Zvichiri kungooneka kuti pari zvino chichiri chirwere chinonzi Public Health Emergency of International Concern pakazobva kuti chinzi it's a pandemic. Chirwere kuti chikuramba chichingopararira chichiuraya vanhu vakawanda pasi rese chakatekeshera. Saka chinhu chakakosha izvozvo zvinotikomekedza kuti nyika dzese vana mazvikokota vese vaise misoro pamwe chima chemuzukuru tione kuti vanhu vese vanobatsirana kurwisa chirwere ichi kutapudza kupararira kwacho zvichienderana nekumisa kufamba kwevanhu kusina tsarukano kuuyawo kuti mishonga iri kutariswa ingava yenhomba kuti vana mazvikokota vese vaise mwenjere pamwe chete nezvikwanisiro kana kuti maresources pamwe chete kuitira kuti tive nenhomba dzinosevenza zvakanaka dziri safe dzinoitawo kuti chirwere chisaramba chichipararira. Kuitawo matherapeutics iwaya kureva kuti zvinogona kubatsira vanenge varwara, mishonga inogona kubatanidzwa. Pane zvino pane mishonga yakawanda inosanganisa masteroids.
Muri kuona here iro sangano reWHO riri kukwanisa kufambirana nechirwere ichi nekupararira kwachiri kuita?
Sangano reWorld Health Organization WHO riri kuedza, asi rinenge rakatisarirei kumashure nekuti chirwere chiri pamberi. Chatiri kuona ndechekuti kubva iro sangano reWorld Health Organization kuenda kunyika dzakazvimirira dzega dziri kuresponda, tiri kuda kutevera chirwere kumashure. Chinodiwa manje ndechekuti tiite kuganhura timanye pamberi tisvike kubatana nechirwere, nekuti izvizvi tiri kutevera kuti chirwere chiri kupi, chabuda kupi, chikuparadzira sei, toitsenga nzira dzipi dzokuti tichidzivirire. Zvakakosha chaizvo kuti World Health Organization nenyika dzakazvimirira dzivandudze maonero atiri kuita chirwere ichi. Chekutangisisa chikuru ndechekuti panodiwa surveillance yakasimba yekuti tione kuti chirwere chiri kumahotspots ari kupi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachishanda vakazvimirira Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Nyika vaEmerson Munangagwa neZuro Maneru vakadoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto kana kuti Director General Health Services kumuzinda wemauto kuZimbabwe Defense Forces Headquarters, Air Commodore Jasper Chimedza, kuti vave munyori mukuru mubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana. Mashoko akaburiswa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sibanda anoti Dr. Chimedza vari kutora chigaro ichi kubva panguva yavadomwa. Dr. Chimedza vakadzidza kuUniversity of Zimbabwe vakazopinda muchiuto muna 1996, umwe vakazokwira kusvika vazodomwa saAir Commodore muna 2010. Dr. Chimedza vatora chigaro chakasiyiwa naDr. Agnes Mahomva, avo vakasiya chigaro ichi mushure mekudomwa kuti vange vari mukuru anoona nezvechirwere cheCovid-19 munyika. Bazi rezveutano harinawo zvakare gurukota zvichitevera kudzingwa basa kwevaive gurukota Dr. Obadiah Moyo vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo nemazvo. Kudomwa kwaDr. Chimedza kwaitwa panguva iyo huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere cheCovid-19 huri kukwira zvakanyanya munyika, uyewo vana chiremba pamwe nevamwe vashandi mubazi rezveutano vari kurangwa mabasa. Munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti vanotambira nemufaro kudomwa kwemunyori mukuru mubazi rezveutano, asi vanotarisira kuti kuchabatsira kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano nekukasika. Ngatinzwei muhurukuro yataita navo.
Isu hedu tinoda kutanga nokukorokotedza iwo Dr. Jasper Chimedza nokupiwa chigaro chepamusoro chakadai. Tinovashuvira zvakanaka pavanoshanda sapermanent secretary wekuministry of health. Chechipiri chandingataura ndechekuti sebato tinokurudzira kuti izvo vanhu vandoisiwa pamacivilian positions vange vari macivilian. Tinozvavakapoita munhu ari eserving military men taasikumbirawo kuti achiritaya ake kumilitary auye aite basa remacivilian. Chechitatu ndechekuti izvo Dr. Jasper Chimeza. Sokusiva kwangu gichiremba namukumbira ENTC jo. Chansinga zive, chansinga wona pa CV yavo. Ndese kuti izvo vane ma qualifications ese here ari mutemo mu public health act anodiwa kunzi anga ari pana permanent secretary we ministry. Imwe yema qualifications ndeyekuti munhu anofanira kunge ane postgraduate qualification mu public health. Kazhinji kana tiri postgraduate qualification mu public health tinoda masters in public health. Saka handizivi hangu kuti izvo chiremba uyu zvaari ENT session ane masters in public health wo here kana asina. Zeni tenge tatochikora mchemo mtemo wedu we public health act.
Tiri kuona kuti nguva yadomwa Dr. Chimedza inguva yakaoma ino ye COVID-19 uye vari kuuya bazi rezveutano risina gurukota. Pane zvazvinoshandura here?
Apa hapana zvazvinoshandura. Hazvina mhosva kuti maisa munhu anogona sei kana kuti akadini paupermanent secretary kuministry of health nepauminista. Kana musoro wacho ndiri kutaura kumusorosoro chaiko kuna president kusina support yakunopa kuministry. Munhu ari munhu akaita sapermanent secretary haona zvaunogona kuita iwe zvausina kutendere pane munhu ako apoita. Saka limit iri pamukuru wenyika. Saka achangouya hwake opinda musystem but achaona kuti pane zvimwe zvaanogona kunge achida kuita zvinomusunga nokuti anenge achisungwa kubva kumusoro.
Asi neunyanzvi hwavo ihwohwo hwamataura munoona here vachikwanisa kuita basa ravo?
Basa rakatarisana naDr. Chimedza iri basa guru rinotyisa rinotoda munhu ane good public health knowledge unyanzvi panyaya dzepublic health. Tinomushira kuti aite madecisions akanaka neukama hwake hwaanahwo napurezidendi. Tine vimbo yokuti achakwanisa kusunungura kuita unlock mamwe maresources anga achitadza kuitwa unlock zvichida nguva dzapfuura idzi.
Vanga vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunhare neStudio 7. Valav Moma iko vanoti vakarohwa nekukuwadzwa nemasoja pamwe nemapurisa nemusi wesvondo mushure mekunge vasanganikwa navo vachinosiya mumwe mugari wemunzvimbo mavo akanga asinganzwe zvakanaka pane chimwe chipatara chinoshanda zuva rose. Meya Maiko vanoti mushure mekunge varohwa nemasoja nemapurisa aya vakazonzi vabhadhare mari iyo vakavimbisa kuti vainotora kumba kwavo. Izvo zvakazoita kuti vakwanise kutiza asi vachisiya nharembozha dzavo pamwe nemotokari yavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro usiku kuti vanga vasati wanzwa nezvenyaya iyi. Kushungurudzwa kwavamaiko kunouya panguva iyo vanopikisa pamwe nevamwe vari mumasangano akazvimirira vakawanda vari kunzi vari kuoneswa chitsvuku nevasori mauto pamwe nemapurisa. Ngatinzwei Meya Maiko vachitsanangura zvakatora nzvimbo.
Ndakapereketsa eresident wemuwadhi mangu waisanzwa zvakanaka palocal 24 hours. So ndapedza kubatsira munhu ndichidzoka kunomusiya ndandakuenda kunopaka motikari pakabhagi muwadhi wedu. Ndo pandakasangana nditori motikari pakauya mapurisa aiva mairi masoja ari 4 vari 6 kwakumisa motokari yangu vaimisa ndakabva ndamisawo motokari. Masoja akabva anomira ari mairi kumberi kwemotokari vakanongedza pfuchi kumotokari sezvo tini pana kuti nditize ndakatotya ndikata nemanongedzero andaitwa pfuchiwo. Mapurisa pane mumwe akauya kuwindo dhorokusaidhi kumwe akauya kune rimwe rekusaidhi kwadhiraivha ndakabva ndaloka madhozi nemukati ndichindotaura navo tichidwana nepamawindo. So one of the police officers zvoti ndikamuona ndeve paSt Mary's police station vana ndokwanisa kumuidentifya. Akanhonga dongo akanotya akarova dhoo remotikari adoda teme window remotikari ndipo ndakavhura dhoo ndichibuda mumotikari.
Mabuda mumotokari makakwanisa here kunge muchitaurirana navo?
Havana kanombondipa mukana kuti ndichitaure navo vakatanga kundirova. Pano mumwe wacho aindirova netsvimbo mumwe achinanga ne inenge cheka sei ikarova inocheka panyama dzangu ndikatodezera kata kumukundiroverei inini ameloko kanzile mumwadhi mangu muno ndakitonosiya motokari pakapati apo. Ndopa ndakabva ndabatwa ne-one of mupurisa mumwe paandidhonza kusaidi avati kune vamwe vakachimbomirai kwakundidhonza kusaidi zvikanzi shamwari chaga mari tiri mari tiri vakomana vasaramba vachikurova. Ndikabva ndamutinina mari handina izvizvi handina keshi asi ndokwanisa kusendera ekokeshi. aramba no rano chitenjele pamba kutura keshi ndwedu pe kutura maki mutkari kutura mafona zanchenda kana wajoka lima ina ndokutu kutube maki e mutkari yako ni mafona sikaimi pana angu nupinda bazi mbazi ndaka pinda ndupandaka wanda chamba wanda chiza tika zubadhiru wana kanzila kuda kwa shichuwa kanzila kwa 21 doa kazuwe tika kwa nso ufandero wakuru wakuru ya mapulisa kwa St. Mary's Police Station tishiwa kumbiro utitaoreo ni mapulisa yu matura maki yangu motika ni mafona angu tini kwa nso kwa aksesa ni kulika mwazi doa wakazu utibadhira wu ni kutipa mapulisa wakazu utipa tiki kwa nso kumurikava maki ya motika ni motika yangu ni mafona ni kazu shumana angu
saka mawakwanza ya lukunge mchuwana rubadhiru wakura hapa
na kwa nsangu kuwa na medical attention kwa 24 hour ikutindira kwe nyama zangu asikunye zi ya shakalaka ziri kuzimba
vanga wali mea wachitunguiza valav moma iko vali parunare ni studio 7 vali kuchitunguiza Rumma pepa na wa nasi pepa na ure news day mune nyaya inoti tambu chukure mpura mkutaru ulawayo rakawedzerwa nechishanu chapfuura mushure mekunge mbavha dzadimura tambo dzemagetsi ezesa pachiteshi chedhamu reInyankuni Bepa na ore Herald rinotiwo nzou makumi mashanu dzakaurayiwa muhondo yekugarisana pakati pevanhu nemhuka dzesango. Nepenyuro yenhanda radio ine nyaya inoti mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF vaJulius Malema vari kukurudzira kubviswa kwemuzinda weZimbabwe muSouth Africa kusvika hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yadzosa pamwe nekuremekedza kwedzoro dzevanhu munyika. Yere nguwa yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kustudio 7.
Pazvaro kustudio 7 ndinokutendai nenyuzi dzamunotipa. Aye munotipa nyuzi dzakanaka. Ndichitaura na Tinashe Chambumbuti. Aiwa ndiri kuno kwa Mutare kumanika leni. Murambe makadaro muchitipa nyuzi dzechokwadi. Tinokutenda ende kutipa nyuzi dzakanaka. Nyuzi dzechokwadi, nyuzi dzakatsetseka. Aiwa tinotenda ne basa remunoita. Tatenda.
Tinoti makadiwa na mkoma chonga ni wamovese siivo zano pivijuru ujitura kozo vizewane chifunga wano MDC chifa mjitongo chinitafazo antrikuno kutiktoria
Studio 7 munofara here apo ni international basharu kwavo avezani pifu waka umamoyo ndi Daniel Makuyana ku South Africa ndiri mwana ku Mozambique but ndinotika mu Zimbabwe ndotokwadza moyo nesu takashitarisa asi tinoti Mwari vachapindira nerimwe zuva zvikuru kunamata
boys vanenge vari rundi neta panapa inini ikonomi yenyu Zimbabwe yanyanyanzoinzwisisa you know what ndiri pa Shoprite ku Zambia ma super ukachinja mari yako unotenga 6 pack remasupa ne $2.30 US mari iyoyo haikwani kutenga 3 masupa kuZimbabwe asi masupa anogadzirwa kuchitongwisa pane paiswa transport cost kuti asvike kuno kuZambia izvezvi speak maZimbabwe inzi ari busy kunotenga masupa kuZambia Uyo zvomatengesa reprize inodhura kuZimbabwe kwaanobva. Ndinomuna vanhu vakadzidza chaizvo. Munditsanangura kuti zvinofamba sei wakoma. Inini njugadzi gaidzi dzaidhi ane boys rake ndotadza kuti ndizvisa. Chimbondionesa iwo. Ndionesa ndimi ana muzvinadzidzo.
Makadi makadiko pa Studio 7 apo. Ini starangu ninonzi Joel Makoto Senzui kuno uku pandiri. Nyaya dzakafanana dzekutaugwana vamadhuku idzi. Sokuti hakuna munhu akashukurudziwa, hakuna vanhu vakasungwa, hakuna vanhu vakadi. Mweya wechizano vanoramba zvinhu zvinozikamwa nani nani, mavhidhiyo akazara kumwe nekumwe, papi nepapi, kuti vanhu vanorohwa, vanhu vanoshungurudziwa. Zvinhu zvisina kunaka izvozvo. Kumagumo kune nyaya, hapana chisingagumi. Kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidziwa, vanhu vari kushukudzwa zviri pachena, asi munhu ari kuramba.
Masora sei vashamarari vestibule 7 nevatereri vose. Ine ndinoitawo piri ndiri kukwekwe pataiga rifa. Mashoko avo madhuku anorwadza. Shuwa vangataura kuti kwanzioni hapana vanhu vakasungwa kana kurohwa. Vanasadza mahira ava vanoti havaziva kuti vanananana chimbira kuti veze vari vamira mukoti nhasi. Aiwa mashoko avo anorwadza, anodzimba munhu. Problemu yavo ndeyekuti vanhu vezana havadi kutaura chokwadi. Pose panotaurwa chinhu chinenge chiri pachinhu, chinenge chaitika pajekerera. Ivo sevasingadairi mafoni chero vanaponya ati chaivo. Musi unonzi pane zvinhu zvaitika zviri anonzi foni yake panhepa yanga isingabatiki. Panenge pasina nyaya inenge isina musoro, ndo pavanenge vachidii vachiwanika vachitaura zvinhu zvisina kana nebasa rei. Isu tu vana veZimbabwe tinodzimbikana kana vachitaura zvinhu zviri pachena kudaro, zvinhu zvinonyadzisa kudaro. So vanhu vangani vasungwa muno muZimbabwe? Musi wa 31 ivowo, asi vanenge vachizviramba. Aiwa, zvinhu zvinotidzimba mwoyo yedu. Ndatenda hangu vajunga kandimire mavabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Hurumende yeAmerica yakazivisa nechishanu chapfuura nezvekuwedzerwa kwemari dzinobhadhariswa vanhu vanenge vachida kuti vave zvizvarwa zvenyika iyi. Pamwewo nekuti vanenge vachitsvaga upoteri muAmerica havanga vasina chavaibhadhara, vange vachitanga kubhadhariswa mari. Mari itsva idzi dzinonzi dziri kutanga kushanda musi wa 1 Gumiguru gore rino, uye vanenge vachida kutsvaga upoteri vachange vobhadhariswa madhora 50. Kuchitiwo vanenge vachida kuve zvizvarwa zveAmerica vachitarisirwa kubhadhara madhora chiuru nezana nemakumi matanhatu kana kuti $1,160 kubva pamadhora mazana matanhatu nemakumi mana kana kuti $640. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica chabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa cheZimbabwe vaChamaneka Costa Mukinya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei danho reAmerica iri.
Mubvunzo une paviri kana patatu. Zvinhu zvese zvinoitwa panyika normally zvinofanira kuraniwa on business lines, kunge business. Saka tikada kubata ndima kubva pokutanga, maprices aunobhadhara kana iri service kana chiri chaunotenga anodhiteminwa nekuti ari kukutengesa uyu zvakamutyira mari kuti agadzire chinhu chauri kutenga kana kuprodusa service yauri kupiwa iyi. Saka pane patinogona kunzwisisa America ikati inoda kukwidza maprices emaservices, zvinogona kunzwisisika. Asi tikada kutarisa neudzamu, President Donald Trump uyu akagara akavenga vamwe vanhu vari kubva kune dzimwe nyika vari kuuya kuno. Kare vanhu vavanga vachibvumidzwa kuuya pasina anombonetsana navo.
Asi tingaona here iwo mutemo mutsva uyu uchiomesera vanhu vanenge vachida kutsvaga upoteri muAmerica?
Kuti tizive kuti mutemo uyu unoomesera vanhu here, panotinetsei nokuti chamunofanira kuziva, number one, ndechekuti munhu kana achitiza kwaari kutiza uku achitiza hondo. Kazhinji kacho haana ruzivo chairwo chairwo kuti kwandiri kuenda ndichanowanikidza chii chauzvunhu zvakamira sei. Saka munhu ane chaari kutiza chaio chaikoka, dzimwe nhambo anogona kutoti kusiri kufande kupi, regai ndiende kuri kuenda vamwe. Kana kuti anoenda achingofungwa kuti hazva ndiri kuenda kuAmerica, kunongonzi kunotambirwa vanhu vakawanda nyika yemaimmigrants, regai ndiende ikoko. Zvizhinji zvacho anotozozvionera ave muno kuti ndakuomeserwa. Muchitarisa zvakare vanhu vazhinji vari kuuya muno muasina mapepa, vazhinji vacho havasi vanhu vaivaya vane dzidzo yepamusoro yekuti vanogona kuverenga quality yemastatutes nemapolicies kuti anzwa kuti kuamerica kwakamira sei. Zvandiri kureva ndezvokuti munhu asati akwira ndege kuuya kunoku haagoni kunyatsoresearcha chaiko kuti anyatsoona kuti mitemo yakamira sei. Munhu uchi anokoshesa ndechekuti ndawana visa here rekuti ndibude muzimbabwe ndiuye kuamerica. Kana akavharirwa paairport ipapo anenge akuona mamwe maitiro akati siyanei. Akapinda muno munyika munomu anenge achitoti zvandadai zvanaka. Chimwe chinhu zvedu chatoda kuti tinzwe kunge tinodada neamerica. America zvainyika yanga ichitambira vanhu chaizvo chaizvo, yanga ichipa vanhu vese kodzero dzokuti kana wauya nyange mawiro awaita wakaita sei ukati uri kuda kupotera vanokupa mukana wekuti usvitse nyaya yako mumatare.
Mashoko apa hamungasiyirawo vana vezimbabwe nevamwe vangadai vakateerera vane pfungwa yekuzopinda muamerica vachitsvaga upoteri kana vari muamerica nechakare vari kutsvaga upoteri?
Ndingati kumazimbabwenzi vari muno, kana uchida kuya uzotsvaga upoteri whether uri kuda kuya uzoita asylum kana uda kuya as a refugee, unofanira kuzvipinza pamberi pedare within 12 months dzekuya munomu. Saka ukazoita 5 years uri munomu, ingatingoti ukangodarika 12 months usati waenda padare kana kuenda kugweta kuti ndiri kukumbira kubatsirwa kuita mapepa nditsvage upoteri munomu, watozviomesera matsvagiro ako ati ekukwira makata. Nekuti chavanotanga kuzokubvunza ndechekuti wapedza gore iwo uri munomu, hauna kumbotaurira munhu kuti une zvauri kutiza kunyika kwako wakuzouya zvaita sei. Saka ipapo vanenge vari kutokuona sekunge uri economic refugee. Saka chandinokurudzira inini mazimbabwens vari munomu nevari kumusha vachanzwa meseji, ukadarikidza 12 months usati watanga kutsvaga mapepa zvichakuomera.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa chezimbabwe vachamaneka Costa Mukinya vari parunhare muwashington dc nestudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chamunopakurirwa neni, Mike Hove, weStudio 7. Nhasi muchirongwa, tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yezvekuratidzira kwanga kuchifanirwa kuitwa shanu apfuura. Muri yeZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manherwano.
Tarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto eyakomodo Jasper Chimedza kuve munyore mukuru mubazi rezveutano. Meya vechitungwiza vaLove More Michael vanoti vakashungurudzwa nemasoja pamwe nemapurisa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ini Jonga Kandemiri weStudio 7 tiri muWashington DC tichiti moswera zvakanaka vateereri.